inekota kwatiita ndinowirirana neCC neDanu ravatora rekuti vamunangagwa sezvo zvavo vari mukuru wenyika vachinziwoso nezeko officially vakahwina maelection kuti vawane danu ravangatore rekuti vangashande sei navachamisa ndirikuona kuti nzira chete hasara yekubatanidza ruzhinji rwezimbabwe sezvo chiona kuti nyika ino yakapatsanurana pakati kuti vashande tishande pamwe chete senyika tinofanira kubatana saka kana taumwe ahwina 50+ something ahwina ava mutungamiriri wenyika osiya umwe ane imwe hafu yevhoti ndinoona kuti nyika hapana kusumukira kwainoita saka danho iroro rakanaka chose kuti vamunangagwa vaone kuti pabupiriro mutemo nevamwe vavava sezvo vakatowana 2/3 vezanu pf vangaite sei vogara pasi vochinja bumburo romutemo kuti vaone makushandira avakaite neimwe hafu yepopulation yezimbabwe yaratidza pachena kuti inosapotawo inotsigira vachamisa nemdc alliance yavo saka ndinoona kuti zvakanaka chose zimbabwe yakaramba yakapatsanurana ndopatiri kuona kuvengana kurwisana kungapere chete kana vanhu vabatana vati orit ngatishandei tese hapana wekuzoshora kana kunyomba kana kusiya shure achinzi uyu akadyiwa saka toonana pa2023
vamunangagwa ungakwanisa here kuudza vatsigiri vavo vese kuti vabatane vatsigire chirongwa chekuvandudza bumbiro remutemo kuitira kuti vachamisa vave muhurumende
apa pakutoda kuti utungamiri hwavo hubude pachena unyanzvi hwavo hubude pachena ndinobvisa kuti pane vamwe vanogona kusafara nazvo pese panoita mubatanidzwa kana taiona maelection acho asati aita vaida kubatana kana mumdc alliance macho makatoti netsei makapatsanura vamwe ndekuti vamwe vanenge vachifunga zvezvigaro zvavo kuti zvingatorwe ndekatakabatane naava asi vakanyatsoburitsa unyanzvi hwavo hweutungamiri vonyatsoratidza kubato ravo kuti tienderere mberi senyika pasina kurwisana pasina vamwe vada kudhonzera shure vachinyunyuta kuti panapa takabirwa vanofanira kutobatana vatobatana senyika imwe chete ndekuti apa taakurwadza kune vamwe ava irisiri nyaya yekuti wemdc alliance oundudza vatsigiri vake kuti ha musazodaidai musacheme chembe ngati aseptei kudyiwa kana kukundwa kwataitwa wezano achitirawo kunyengerera vekwake kuti ndati daidai vanhu kana vakaramba pachavo ari mumba make achidayira kuti akabirwa vhoti yake kana vakuru hapana chavanozogona kuita ipapo panogona kusvika pane rimwe daro rekuti munhu anenge atsamwa kuti ndakabirwa vhoti yangu zvekuti kana mukuru taagara panhepfenyuro achiti ha ngatiregei tirambe takanyarara takaita runyararo ngati vanonetsa kana munhu ari kumba achifunga kuti ndakabirwa asi takaonawo kuti kune vakakunda vacho vari kuita ruoko rwavo kuti izvo aiwa uyai tishande pamwe chete muhurumende yemubatanidzwa ndinoona kuti even vari kudzimba vachakashatirwa vachiri kusatrusta zvakabuda mumaremba pamaelection apa vachiri ngofunga kuti 2008 2013 takabirwa ezvo tabirwa futi havanogona kusvika pakutsamwa zvokuti kana chamisa vacho hamuteereri asi vavochiita zvavanoda ivo kuti izvo tiri kubirwa mavhoti edu
vambofana takanzwa vemdc alliance vachitaura izvo kuti izvo zvokudzokerera kuGNU rwendo rwuno hakuna munoona pfungwa yakadai ichitambirwa here nevemdc alliance
ngavatotambira kana vati chinoboti ravo ngavati mastates avari kufunga kuti ivo sebato angabatsire kana vari kuzvipemba kuti panapa takabirwa vachiti mav11 atinawo ane umboo hwakakwana ii ndinoti the first thing ngatitombotarisa constitution yatiinayo yezvino iyo inoti section 93 nesection 94 inenge ichipa bato rinoti rekugunun'una mukana iwowo wekubhoinda kumatare 2 weeks dzakanyorwa mubumbiro remutemo iro tinobvoti aiwa vemdc alliance ngavaboita zviri mubumbiro remutemo zvavakapuhwa mubumbiro remutemo kuti vabvo mikana irimo asi ndinoona kuti kana vakundawo vabudirirawo hanenewo zvinenge zvaakudare kuti rati kuzoitwa sei kuitwa patsva here maelection kana kodi hameno Asi ndinoona kuti izvo vakasabudirira ipapo pa 2 weeks dziri points. The only way forward ndekutoti ZANU PF ne MDC vashande pamwe chete.
Vambofana, toti MDC Alliance yabudirira kumatare dzimoshwa yobva yanzi izvo zvairi kuti handezve chokwadi ndiyo yakakunda. Munoona here iyo ichikwanisa kugara pasi ichiita sekurudziro riitwa neZimbabwe Council of Churches?
Ndinoona hangu pekutanga zvichiita senge zvinoti nesei, ndekuti mupolitics umo chinoti nesei ndechekuti tinombotanga tafunga zvepower tisati tafunga ruzhinji. Asi kana vachifunga ruzhinji kukunda masimba, kana dare haro rati izvo maelection gaitwe patsva, gaitwe patsva. Asi hazvinei kuti azokunda wacho kana akaitwa patsva kana zvakaraswa necourt, akunda wacho ngaarege kuve neattitude yekuti ndindakunda ndindakutora zvese, umwe ngaachienda anorara. Ngavatoona kuti wedza ndivatamisa vacho vazokubudirira kukunda kana ndivamunanga gavakunda zvakare kana zvirizvo zvaitwa padare kuti maelection gaitwe patsva, munhu iyeye achatoona nemapesendeji acho kuti hazviiti kuti utonge wega. Ngaatofunga zvekubatana nevamwe, votonga vakabatana.